Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri gunyana 3, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muonero wedu ndekuti hurumende haisi kutora nyaya yeutano hweveruzhinji veZimbabwe seriously. Nekuti mukaona maissues avakutaura, ndo the same issues avangobvira kubva gore rapera vachingotaura. Mari dzacho hadzikwana zvekushandisa muzvipatara hamuna.
Nengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzatanga nhasi kusaenda kubasa dzichiti hadzina mari yekufambisa. Vanhu vashanu vanofa mumhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vonanga kuCape Town kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vatanga nhasi kusaenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa kuti vakwanise kusvika kuzvipatara kwavanoshandira. Izvo zvinotevera chiziviso chakaburitswa mukupera kwesvondo nesangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association richinyorera zvipatara zvishanu zvikuru zvemunyika richiti nhengo dzaro dzakanga dzisakwanisi kuenda kumabasa kutanga nhasi. Zvipatara zvakaziviswa nezvedanho ravana chiremba iri zvinoti Pari Renyatwa, Harare Central, Chitungwiza Central, United Bulawayo Hospitals pamwe neMpilo. Sangano iri rinoti vana chiremba vakanga vave kutora danho iri sezvo nhaurirano nehurumende pamusoro pemihoro dzakanga dzisina chimuko chadzaiburitsa. Tsvakiridzo yaitwawo neStudio 7 inoratidza kuti zvinhu zvanga zvisina kunyanyoshanduka nhasi muzvipatara zvikuru izvi kunyange hazvo vana chiremba ava vatanga kusaenda kumabasa. Vana chiremba vepakati vanonzi vangangopindawo mukusaenda kumabasa uku kutanga mangwana kana vakavirirawo nedanho iri. Zimbabwe Hospital Doctors Association inotiwo nhengo dzayo dziri kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kune vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi muhurukuro yavakaita neStudio 7 nemusi wesvondo, Dr. Magombei vakati kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo, nhengo dzavo dzichagara kumba kutanga nhasi sezvo dzisina mari yekuendesa kumabasa. Hurumende yakatiwo hayaikwanisa kupindira munyaya iyi sezvo ichitopirwawo neHealth Services Board zvinenge zvichiitika munhaurirano pakati pemushandi nemushandirwe. Asi munyori musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti kusaenda kumabasa kwavana chiremba chinhu chinofanirwa kunge chisingaitiki dai hurumende yaitungamidza mberi nyaya dzeutano hwevanhu vayo sezvinotarisirwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Nyaya iyi yemastrike emadhokta nekushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara inyaya yave nenguva yakareba ichiitika. Muonero wedu ndekuti hurumende haisi kutora nyaya yeutano hweveruzhinji veZimbabwe seriously. Nekuti mukaona maissues avakutaura, ndo the same issues avango bvira kubva gore rapera vachingotaura mari dzacho hadzisi kukwana zvekushandisa muzvipatara hamuna
saka dambudziko iri ringagadziriswa sei muchitaura kuti raane nguva richingoramba richidzokororwa
isu muone redu ndekuti zvinotangira paallocation yemaresources kuti vakuru venyika chova kuona chine musoro kushandisa mari kugara vari mudzindegere nemumahotera pane kuti vape vana chiremba mari dzinoenderana nebasa ravanoita vaite kuti mishonga nezvekushandisa zvivemo muzvipatara nekuti handifungi kuti inganzi nyaya yekuti Zimbabwe inyika inotambura zvikuru zvekuti inonzi munhu wachiremba anohora mari iri pazasi pe$100 pamwedzi hazvina zvazvinoreva
tichitarisawo ikoko kukundikana kuenda kumabasa kwavana chiremba uku kunorwadzawo zvakadii varwere muzvipatara umu
mamiriro akaita nyika mazuva ano nehigh unemployment rate nekutiwo vacho vashoma vari kumabasa vakutambiriswa mari doko doko vanhu vakawanda vanotoponera kuzvipatara zvehurumende nezvipatara zvekanzuru hino kana majunior doctors amira kuenda kubasa vane vavava vanenge vave munguva yakaoma pane vanhu vanenge vane maemergency anoda maoperation pane vamwe vari pamachronic medication akaita semaARV mishonga yeBP nediabetes vanhu vekuti vakasawana kuonekwa nanachiremba nguva nenguva zvinogona kutokanganisa upenyu hwavo saka tinoti dai hurumende yatora nyaya iyi very seriously vagadzirisa nyaya yekuti gore nogore tinowana madokta achistrika once and for all
vamwe vari kuti hurumende iri kuedza nepose painokwanisa kugadzirisa matambudziko aana chiremba asi kuti hurumende iripo yakawanawo matambudziko akawanda anoda kugadziriswa nguva imwe chete zvinhu zvinoita kunga zviri kunonoka munoonawo sei
tinodzokera kunyaya yemapriorities iyoyo isu muonero wedu ndeyekuti they are not being genuine kuti vakuidza because zvinhu zvacho zvangozonyanya kuipa nenguva doko doko
vanga vari munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Evans Mastara vari parunare kuNairobi kuKenya neStudio 7 Mapurisa emuSouth Africa anoti kune vanhu vashanu vafa mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi iyo yakatanga svondo rapera. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabudiswa nemutauriri wemapurisa vaVishnu Naidu kune vanhu vashanu vafa mutsaona iyi nhasi uyewo kune vanhu vanosvika zana vasungwa mushure mekubatwa vachipara mhosva. Vanaidho vati vanhu ava vasungwa vachipomerwa mhosva dzakaita sekuba, kupaza uyewo nekukuvadza midziyo panguva yekuratidzira ruvengo kune vanobva kunze kweSouth Africa. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti vanhu vana varasikirwa neupenyu pamusoro pevatatu vakashaya nezuro asi havazivi kuti vangani vanobva kuZimbabwe.
Vanhu vatawa kuti varashikirwa noupenyu pari zvino vanosvika vana. Vamwe ndo vakapisigwa mumba vari vatatu. Koita umwe chete anoi wakangoita zvokufugwa nefuti muHebrew. Asi chisingazivi ndechokuti vanhu ava manationalities avo kana kuti nyika dzavanobva ndedzipi. Tichiri kuita hedu zvokutsvakurudza kuti tiwane umboo hwakakwana hwokuti panewo here vanobva kuZimbabwe vakarasikirwa nehama kana kuti noupenyu. Asi tisakangamwa zvakare kuti kune vanhu vakatofa oredu nana Deben papachiita mirishonga yekuchaigwa kwemagonyeti. Saka hazvisi zvokuti zvinhu zvatanga nhasi kuti maZimbabwe ari kurashikirwa noupenyu.
Vashumba varatidzawo kushungurudzika nemaitiro emhuri yeZimbabwe muSouth Africa yekutadza kunge vakabatana.
Netsa ndocho kuti zvataitaura zviya zvokuti kusabatana kune vanhu vokumusha kwedu kunongokonzera kuti nyangwe masangano anogwira kodzero dzavanhu atadze kubata pamwe chete kuti tionesane. Asiwo tinongokurudzira kuti izvi zviitike uye kana tine dambudziko rakadai tishande zvikuru nekonsulate neembassy kuti tiindisewo nyaya dzakadaro.
Vashumba vakurudzira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa kuti itumidzire padande mutande reZEF kana vachinge vasangana netsaona munguva yemhirizhonga iyi.
Kumbirisa zvikuru kuti vakarashikigwa zvikuru nemidziyo kana vanenge vakakuvadzwa kana vakarashikigwa nehama vatibate pa number dzinoti 0846649798. Email address yeZimbabwe Exiles Forum zimexilesforum@gmail.com.
Mukuru weproudly 263 sangano rinomirira vemabhizimisi emhuri yeZimbabwe muSouth Africa, Vastain Makwara, vanoti vanoshungurudzika zvikuru nezviri kuitika.
Isu veProud 263 Global tichimirira madunhu nemabhizinesi atinawo muno muSouth Africa, tinoti zviri kuitika kunonga zvinofanira kumira nozvinoita kuti bhizinesi risafambe. Zviri kutadzisa kuti vemabhizinesi vatadze kuoperata muno muSouth Africa zvakanaka vanobva kuZimbabwe, ende mabhizinesi nekupazwa kwemashopu nekupazwa kwemasaluni nezvimwe zvakadaro zviri kutirwadza zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vari mubishi kuzivisa nhengo dzavo nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi kuti vagare vari kure, uyewo vari kushanda nehurumende kupedza dambudziko iri.
So zvataita ndezvekuti tokubatana nevamwe kuti titaure nehurumende kuti iise mapurisa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zviri kuitika zvimire. Asi tinoti pane tariro yekuti mazuva ari kuteera pane zvichaitika zvinhu zvichange zvichinja sekudaro.
Zvichakadaro, kune gwaro rabudiswa riri kukurudzira zvizvarwa zvekunze kuti zviratidzire mangwana pamusangano weWorld Economic Forum uyo uchatangisa muguta reCape Town. Ratidziro iyi ichange iri kukurudzira vatungamiriri vachange vari pamusangano uyu kuti vatore matanho akaomarara kunyika yeSouth Africa nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzevanobva kunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tichiri panyaya zviri kuitika muSouth Africa, mapurisa emunyika iyi ashandisa zvombo zvemabara asingaurayi senzira yekuti vanhu vanga vachiratidzira migwagwa yeAlexandria vaparare. Vanhu ava vanga vachiratidzira vachiti havadi kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zvinge zvichigara nekushanda muSouth Africa. Zvinonzi vanhu vanodarika zana vasungwa munyika yose vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vashora zvikuru mhirizhonga iri kuitika munyika mavo, vakati vachaita musangano negurukota rezvemapurisa vaBekcele kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vacele wabvuma kuti kune vanhu vashanu vafa mhirizhonga iyi. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDeft Hamadziripi vati havana ruzivo kana pavanhu vafa ava paine zvizvarwa zveZimbabwe, asi vavimbisa kuti vachaunganidza zvavanenge vawana vozivisa veruzhinji. VaRamaphosa vati zviri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa zvekurwisa nekushungurudza vabva kure hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa kuitwa, vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvi, vachiti vanhu vemuSouth Africa vanogara murunyararo. Zvitoro zvevanhu vanobva kunze kweSouth Africa zvakaparadzwa kana kupiswa mudunhu reGauteng. Ukuwo mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeft Makura vashanyira musha weAlexandria nhasi vachiona kuparadzwa kwakaitwa zvitoro nezuro manheru. VaMakura vakurudzira kuti mudunhu ravo muve nekugadzikana. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai nosiviwe Mapisa Ngakula vati kuparadzwa kwezvitoro kwakananganana nekusvibisa chimiro cheSouth Africa. Mhirizhonga iyi inonzi yakatanga kutswa nesvondo rapera isati yapararira muJohannesburg nenzvimbo dzakapoteredza guta iri.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaferefeti ve United Nations vanoti kuchikorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuchikorwa kwemitemo yepasi rose inobata nyaya dzerubatsiro kwakaitika muYemen kuchikonzerwa nemapato anopikisana munyika iyi makore mashanu apfuura uye kunokodzera kutorwa semhosva dzehondo dzakaparwa. Mapurisa emuGuinea-Bissau akasunga vanhu vaive nezvinodhaka zvemhando yecocaine zvairema makirogiramu anodarika chiuru nemazana masere. Izvi zvakaitika nezuro manheru mudunhu reKanchungo iro riri makiromita zana nemakumi maviri kubva muguta guru renyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa kuCape Town. Asi rwendo rwava Mnangagwa urwo rwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti kupedzera hoko padeve retsindi, vamwe vachiti chitsva chiri murutsoka. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu uri kutanga mangwana uchipera nemusi wechishanu kuCape Town International Convention Center. Ko, Zimbabwe pane chainobuda here pamisangano yakadai sezvo mutungamiri wenyika vanga vachangobva kumusangano weTokyo International Conference on Africa Development kuJapan? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti misangano yakadai yakakosha zvikuru kuZimbabwe.
World Economic Forum inzvimbo inoenda kuti vanhu vasangane vanoda kuona kuti vangawana here mukana wekuti vagowana nzvimbo yekuinvesta. Saka vaya vanenge vaine nzvimbo dzavo dzokuinvestira kana zvinhu zvavanazvo zvinoita kuti mamwe vainvestors auye, ndoko vanoenda kumusangano wevono vachiongorora vachikuti mukana iwoyo unogona kubuda sei.
Mashoko aya atsinirwawo navaGilbert Mponda vanhu vamuzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU PF.
World Economic Forum ndopaya patinowana mukana wekusangana nedzimwe nyika dzekunze nekuratidzawo kuti tiri kuedza kuve nyika inoshanda nedzimwe zvakanaka isina boboto nemunhu, inoedza kuti inge ichitaurawo zvainofunga nemaonero ayo nekunyatsotsanangura kuti chii chiri kutinetsa. Ifanike iri tingati nyaya iyi yatingoti zvirirango zveupfumi zvatakatemerwa nenyika yeAmerica neEU. Zvinhu zvekuti paforum yakadaro tinonyatsonoexplaina nyaya yedu zvizere tichiziri kuti kanganisa pakati nepakati nepakati.
VaJokonya vati Zimbabwe inofanira kunyatsouya nemazano akajeka kuti iwane chouviri pamisangano yakadai.
Ini chikuru chandongode taita senyika ndechekuti icho ngatitengese Zimbabwe kuti ive noita kuti vanhu vazhinji vaifarire kuda kuzoinvesta muno. Tirege kuda kukombeana vava vakatobudirira kare. Saka totofanga kutowana nzira dzokuti deta vanhu vawana mukana wokupinda muZimbabwe nawo, kana kudzikisa mutaxi yedu kuti vanhu vabva atractika kuti vapinde. Zvimwe zvavava vaita zvanaka, vakabvisa ma51% aya anga achinetsa eindigenization, anga akanganisa investment. Izvozvo zvinokodzera.
Asi mumwe mutedzeri webato rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti misangano iyi kuteya nzou neriva.
Hapana chinobuda pakuWorld Economic Forum, just like hapana chakabuda kutikad kuJapanu, just like hapana chakabuda kunzendo dzese dzaitwa naMnangagwa dzinopfuura 45 trips dzakosta idzo more than 160 million US dollars. Hapana chinobuda nekuti Zimbabwe iri kujuja ropa repolitics tisina kumira mushe. So hakuna businessman anopinda makaora kudaro, anopinda munotyisa kudaro, because capital is a coward. Uyezve even ukada kupinda mari yacho hauiwane. Who invests in a situation in a country which doesn't have money? We invest in a situation unoisa mari yako ari mayusa, 2 minutes apinda mayusa yatodota yatomarisina musoro. So zvana Mnangagwa zvokuti vamhanya kuku vamhanya uku hazvina kana maturo. It's a waste of time, it's a waste of money, it's a waste of resources.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotivo aone Zimbabwe ichibuda nechinobatika pamusangano uyu.
Dai aibatsira tingadai tisiri mudambudziko ratinaro iri. Mukayeuka kubva pakauya hurumende yavamunangagwa, paitwa misangano yakadai yakawandisisa yeJapani, yeChina, yeEurope, yakawanda misangano yakadai America, kuMozambique yakaitwa gore rapfuura izvi. Asi haisi misangano iyi inoshandura zvinhu. Zvinoshandura zvinhu ndezvatinoita isusu tiri kumba. Saka hazvigadzirisi zvinhu zvemuZimbabwe, nekuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinogadziriswa chete kana vanhu vemuZimbabwe vagara pasi vataurirana.
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezvekutengeserana kuburikidza neumhizha hwechizvino zvino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu runyararo pamwe nekuyananiswa pamberi pemutemo anoti haasi kufara nekunyarara kwakaita komisheni inoona nezverunyararo nekuyananiswa kwevanhu munyika, kana kuti National Peace and Reconciliation Commission. Izvi zvinoitika panguva iyo vanhu vari kupambwa nekurohwa vachiitwa kafira mberi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waizeya mashandiro esangano reNational Transitional Justice Working Group nguva pfupi yapfuura, nhengo dzesangano iri dzakashoropodza kushaya hanya kwadzakati kuri kuitwa neNPRC pane zviri kuitika munyika. Mumwe akapinda musangano uyu uye ari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vakati NPRC haikwanise kutsiura hurumende iyo vanoti ndiyo iri pamberi kutyora kodzero dzevanhu, sezvo vakadomwa nemukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Dambudziko hombe ratanyanyisangana naro nderekuti makomisheni edu emusection 2012 yekonstitution edu haana kuzvimirira ega, asi independent anoramba achiwaramba achirarama nekuda kwapuresidendi kana kuda kwemapolitician. Saka munoona kuti simba ravo rinoita shoma kuti vakwanise kuti vataure zvinenge zvakashata pane vari kutungamirira dzimwei dzenguva, seizvezvi state ndo iri involved panyaya yekuabuda kwevanhu, state ndo iri involved panyaya yekudisplaiswa kwemacitizens. Saka kuti ivo vachitaura asi vachitauri against the same state yavanenge vachiriyo yavari kuseva zvinovatiremere.
VaMasaraure vakati NPRC inofanirwa kunge ichiyamura mapurisa mukuferefeta kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa munyika umbo huchiripo.
Chekutanga izvozvo chinodiwa ndechekuti vangadai vari pamberi pakutsvagurudza vanhu vari kupara mhosva idzi dzekurova vanhu nekuponda vanhu. Zvinonyadzisa kwazvo kuti munyika yedu tine chinhu chiitiko chiri kudzokororwa chemaabductions chetocha, asi ivo vakanyarara vasina tsvakurudzo dzavari kuita. Vangadai vari batana nemapurisa veZimbabwe Republic Police vachipaitwa tsvakurudzo dzinobatika kuti tikwanise kuona vanhu vari kukonzeresa zvinhu izvi.
VaEdson Chihuta veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation kana kuti ZACRO vakatiwo NPRC haishande sezvo paine nyaya dzekutyorwa kodzero dzakawanda asi pasina zvairi kuita.
NPRC haikwanise kuti itaure nekuda kumamirire ezvinhu, nekuti kutaura kwatiri kuita uku dai yange iri chinhu chinoshanda. Vangadai vachitotaura kuti vanhu vakapfurwa vaya mhuri dzavo dziri kuchengetwa, mhuri dzavo dziri kuitwa zvakati. Vanhu vakapfuura vaya vakakumbira ruregerero.
Reverend Ray Motsi veMemorialization vakatiwo basa rekomisheni yeNPRC harisi rekudzimira moto asi kugadzirisa kukanganisirana kwakaitika nguva yakare.
Kuzi basa ravo denge riri rekugadzirisa kune zvakaitika nechekare. So kune imwe pane chimwe chinhano tinogona kuvati havana zvavari kuita, asi tinofanira kuyeuka zvakare kuti basa ravo renge risiri, nokuti kana pamuka zvozvo ivo ndo vanomhanya vachigadzirisa. Basa ravo rengo rokuti tarisai mune zvakaitika muZimbabwe.
Vamose vakati chave kushamisa ndechekuti NPRC haisi kugona kuita basa rayo.
Chinozonetsa ndechekuti even kubasa ravo racho ravakanga vakasarudzirwa kuti vaite vari kuriita here nemazvo zvokuti vanhu vacho vakakanganisirwa nevakakanganisana vanoona kuti pane vanobatiro vari kuita ndopane nyaya hombe ipapo handifunge kuti zvakajeka izvozvo kune ruzhinji rweZimbabwe.
Sachigaro wemasangano anodaidzwa kuti National Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG vaAlec Muchade Hama vakati NPRC yakawandirwa nezvekuita zviri mubumbiro remitemo.
Parizvinezvi ndiri kuona sekuti izvo vanenge vatiwandirwei nezvekuita. Takatarisana zviri kuitika izvozvizvi kuti izvo vari kuita nyaya dzenagukura hunde, vari kuita nyaya dzerunyararo mumacommunities, vari kuseta up mastructures avo nezvimwe zvakadaro izvozvezvo.
Sachigaro weNPRC Justice Selo Nare vanoti havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi nhasi vachiti tivabate mangwana vave muhofisi mavo.
I'll be in the office tomorrow. It will be best if we discuss that when I'm sitting there, I'm not playing.
Masangano akaungana aya akazeyawo kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika achiti vanofanirwa kuyamura komisheni yeNPRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mirizhonga yoramba ichiitika muSouth Africa umo muri kurwisana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Regai timbonzwa kune avo vari muSouth Africa uyezve nekunze kuti vari kuona sei zviri kuitika izvi.
Mukutaura naNosta Valencia.
Taurai tinzwe sister, watinofara umbonzwawo madzimai.
Dambudziko ratinaro munyika muno rakaoma. Tashaya kuti tomira papi, togara papi. Apa tinenge tine mhuri dzatinoda kuchengeta sekuoma kwakaita nyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vakuvadzwa muno muSouth Africa.
Imi muri kupi?
Ndiri hangu inini ndiri sesi. Ndiri muCosmos City, hasati zvasvika. Hasati zvasvika, asi muJoburg hatitofamba, hautoendeku. Nekuti wakutongosvika kuchengetedza upenyu hwako. Chinhu chakutongodiwa mukati menyika yedu yeZimbabwe ka. Chakutongokumbira kuti dai mutungamiri wenyika ango tikwanisa kuti gadzirirwo zvinhu zvive zviri nani tikwanise kudzoka kunyika yedu, nekuti iko zvino kwatiri kunokuka inyika ine mhandu dzisingaite. Vabereki vakugara vakabatira hura mumaoko.
No, nditele vungwenya rekumudrandbebe. Sekuti sikuno mubhebhega muna kumira motion town CBT jaim.
Muri kuitika sei, chii chiri kuitika?
Varongohaka zvinhu zvese zvevanhu kuuika zvinhu aibe nezviro vakatisa 50 dzimotokari dzemanigeria.
Pane vanobva kumusha vamunoziva here vakakuwara pachitiko cheimomo muDurban?
Sofa hapana andani.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura nanajiri kuda kwate Mzenda, ndiri kuPretoria.
Taurai tinzwe, kwakamira sei kuPretoria?
Kwakaberekera nyingwe nezuro. Nekuti ndakaona mumwe anoshandira Mr. Delivery kana kuti Take a Lot anotaza kudelivera maparcels atakwa zvinotyisa. Zvekuti akaitwa kafira mberi chaiko.
Vanhu ava vanenge vachiziva here kuti munhu wavari kurova uyu ndewekupi, kana kuti vari kungorova munhu wese wese?
Zvinoitika kune Mr. Delivery, vanoziva kuti vanhu vazhinji vanotadzi vedelivery havasi vehani munyika imomo, ndeve kune dzimwe nyika. Iye haana kuziva kuti saidhi randiri kuenda iri kuna Fluid kuzasu kwaive kusiri kufambika, yaiva no go area. Akangoenda Basco wira mawari.
Pane maZimbabwens amuri kuziva here akuwadzwa?
Sofa ndingamunyepere tete. Munhu wandiri kuti wandirinyatori naye neshow kuti akatiwa gafira mberi munhu wekuNigeria iyeye anoshandira Take a Lot.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakangana wachirongwa chedu chevechidiki chethe Connection na 8 PM, apo tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa, uko zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushungurudza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzatanga nhasi kusaenda kubasa dzichita hadzina mari yekufambisa. Vanhu vashanu vanofa mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokuseyemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.